Paine nemufaro mukuru kumbira festival munzvimbo yeEast muHarare vanhu vachitamba nziyo uye nekufara nezvaiitwa nezvikwata zvisere zvavana gwenyambira izvo zvaiva pamakwikwi aya. Pose pane makwikwi panowana munhu mumwe chete anonzi ndiye akunda vose. Mukupera kwechirongwa ichi chikwata che2 Bantu Warriors Band ndicho chakatora mukombe wepamusoro uye chakatiwa mubayiro wembira itsva kubva kusangano rembira center. Mutauri we2 Bantu Warriors Band vaWatmore Mutsuwe vanoti vakafara zvikuru nemubayiro uyu. Vamutsuwa vanoti mbira mucherechedzo wetsika nepasi chigare.
Tinofara zvikuru, hamufara wacho wakanyanyisa kuti tiri kuapreciate vanhu vembira kuriko outside there, tiri kuexista kutsigira culture yedu. Saka tiri kunzwa mufaro wakanyanyisa.
Amai Christine Shoko avo vaive nechikwata chevana vanoridza mbira nemarimba panyava secondary school kwamusana kubhindura vanoti kutinei vabereki vanoramidza vana vavo kuridza mbira nemarimba vachiti ndezvemweya yetsvina. Amai Shoko vanoti zvinoshamisa mukore uno kuti vamwe vezvitendero vachiri kuona kuridza mbira sezvinhu zvemweya yetsvina nemadhimoni.
Kuridza mbira nemadrums nehosho asi tichitarisa curriculum yedu yanhasi nyowani yatakavhuriwa iri kuti isusu vana vane matalents akasiyana-siyana despite being academic, umwe can excel sport arts, performing arts, drama, music netheatre. So mukana watiri kutenda kwazvo nekuti timu yedu iyo yatiinayo nhasi pano yakaenda kumanational competitions.
Nyanzvi mutsika nemagariro evanhu vatema vatinacho muchuri vakafadzawo nechikoro nengano dzavakaita. Vamuchuri vanoti ngano nembira zvinhu zvave kutarisirwa pasi zvokuti vana vazhinji vava kudzidziswa tsika nemagariro evachena.
Ii, handidi kurova mukandakaidza mupini kana kunzvenga panyaya iyi nokuti ngano dzaakuitwa zvishoma kunyange vanasarungano vapiwa vashoma. Kuzvikoro kwatakadzidza ini ndinoyokawo panguva yandakaenda kuchikoro pazera rangu taitoitirana ngano isu vana.
Mashoko aya akatsigirwa namai Antonella Baggio vembira center, nzvimbo inogadzirwa nokutengesa mbira kuHighlands. Mbira center iyo iri pasi pava Albert Chimedza nemudzimai wavo Antonella Baggio ndiyo yakaronga mbira festival. Takamirira Studio 7 kumukuvisi Woodlands muHarare. Ndini Chiri Mudzamira. Thank you.